panotaurwa vanhurondo yevanhukadzi vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe Muzvare Tokozani Kupe ndemumwe wevanhukadzi ava Muzvare Kupe ndemumwe wevanhukadzi vana pavanhu makumi maviri nevatatu vachakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika Studio 7 haina kukwanisa kuwana mukana wekukurukura naMuzvare Kupe pachavo asi takataura nevanhu vakasiyana-siyana kuti tinzwe mafungiro avo pamusoro pavo Vari kumirira muzvare kupe panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika amai Priscilla Misairabwe Mushonga vanoti muzvare kupe vane mwoyo wakanaka uye munhu akashinga kumira pachokwadi zvisinei kuti vangashorwa kunyombwa kana kuzvidzwa
mudzimai anozvimiririra mudzimai asingaiti zvokuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka anotya kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
Muzvare Kupe vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pakongiresi yakaitwa muBulawayo muna Kubvumbi mushure mekunge vapokana nekukwidziridzwa kwaNelson Chamisa kunzi vari ivo vanotungamira bato reMDCT zvichitevera kufa kwaMogen Tsvangirai muna Kukadzi. Muzvare Kupe vakatanga vachirwira kodzero dzevashandi. Vakave munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Union kwemakore akawanda vakave zvemunyori mukuru weboka remadzimai kana kuti Women's Advisory Council muZimbabwe Congress of Trade Unions izvo zvakaita kuti vave mumwe wevakuru vakuru vebato reMDC parakavambwa mugore ra1999. Tamai Misairabwe Mushonga vanorumbidzawo muzvare kupe panyaya yekuve munhu akakwanisa kuzvisimudzira muupenyu uye semunhu akashinga kana kwakatariswa nyaya yekurwisa chirwere chegomarara rezamu chinove chirwere chavakabatwa nacho muna 2011.
Mai akasurvaivha yatinoti survivor wecancer asi chero paakanga aine kensa yacho ipapo akairwisa achiri kungoirwisa nahasi ari kutaura nezvayo ari kubatsirana nemadzimai ane kensa asi handinonyanya kumudira chaizvo chaizvo ndechekuti asi mudzimai anovhunduka chero akasangana nezvakaita sei ndofungawo maunozvizwa kuti akasangana nekutsidzirwa akasangana nekurohwa
Murongi wemabasa muMDCT unotungamirwa naMuzvare Kupe Muzvare Yvonne Musarurwa vanorumbidzawo muzvare kupe semucherechedzo wemunhukadzi akashinga pakurwira kusimudzirwa kwevanhukadzi kunyanya mune zvematongerwo enyika
takatarisa kubvira pakanga pachiitika masplit mumusangano weMDCT Dr. Tokozani Kupe vaisara ndovaiumbiridza kuda kudzoreredza musangano weMDCT munhu ane mwoyo murefu munhu anoregerera munhu ane mwoyo wekuti inini pachangu ndiri kungoti mwari dai vanga mandikwanisawo kundipo mwoyo wakaita sawa muzvare Tokozani Kupe inini zvangu saivhoni musarurwa muzvare Tokozani Kupe ndinoona havana rusarura vanochita sevana vavo personally inini vanonditora semwana wavo kunyange pana ndakatsungwa ndiri mukati mejeri muzvare Tokozani Kupe vaiona kuti Yvonne awana zvikwanisiro zvaanofanira kunge achikwanisa kuwana
Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province paspecial chair proportional representation amai Nomvula Mugumi vanoti zvinovashamisa kunzwa vamwe vanhu vachiti muzvare kupe munhu anofarira kuita zvemhirizhonga kana kusarura kuchishandiswa nyaya yemarudzi vanoti mukuvaziva kwavo kwenguva yakareba muzvare kupe munhu ane mutsa nerudo
tese patinofamba ndoona kuti anenge achifarirana nevanhu vakawanda vati kuharare repachedu vaiuya kuno vechienda ikoko kumba kwake kunodya vachivabikira vamwe vachivapa mari vachiti ndimai vedu ko mai wavo nhasi wazoita vhairendi kupiwo vanga vachidyira kumba kwake munhu aitodzora vamwe chidiki kuti aiwa tirege ipo pavanhu vechituka president Tsvangirai kuti aite inini pachangu ndaimboti aine Tsvangirai uya anondipo akati aiwa nechindevere hai muntu wenkosi uyegedeni muntu wenkosi handi iye Tsvangirai ichirwara ndiye waiti hatina mateisha munhu uyadini apore
mutauriri weboka revechidiki reMDC inotungamirwa naMuzvare Kupe vaAlfred Zurutwe vanoti vechidiki vebato iri vanoona muzvare kupe samai vavo uye vanovatsigira nekuti kunyange pakave nezvinovhiringidza munhu asingarasi gwara pakurwira veruzhinji kuti vaine upenyu hwakanaka
munhu anotera gwara munhu asingade zvinhu zvekunetsana nevanhu nekuti vanhu vanetsekane munhu ari principled and mama vane vision yekuti vanhu veZimbabwe vagare zvakanaka akabetsera vanhu vakawanda in terms of kuti vaende kuchikoro nemari dzake vanorwara vairwara vakaona papa pakaita bongozozo zvanopiye kuchirova vanhu ndiye akasara akamira kuHarvest House vamwe vese vaenda akachengetedza vanhu vakisiya achiendesa vanhu kuchipatara ndo mama watinoziva ndosaka takamira naye
asi mutauriri weboka revechidiki reMDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaBrian Dure vanoti havabvumirani nenyaya yekuti muzvare kupe munhu anotevedzera gwara vachiti dai izvo zviri izvo vangadai vasina kuramba kutambira zvakabvumiranwa nedare reNational Council yeMDCT
ndinoziva MDC imwe chete inotungamirirwa navachamisa inova iyo yatakasigwa navatsvangirai vachipisira zvekare nelegasi yavo yavakasiya vatiudza kuti vanangu alliance isafa toda kuti mubatane nevamwe vese chero pane zvikonzero zvipi nezvipi but batanai nevanhu vese vanoda kubatana kuti nyika yezimbabwe iite zviri nani zvinova zvinhu zvakaitwa nebato reMDC zvekuti kwanzi munhu akasiya nokuti ari principled munhu ari principled haagoni kudefya maorders estructure yeMDC yaye decision making body yakaita seNational Council.
Amai Mguni vanoti havabvumirani nevanhu vanoti dai muzvare kupe vasina kuita chiramwa vakaramba vakabatana nevamwe zvisinei kuti vaisafara nekwavanoti kubvutwa kwemasimba kwakaitwa navachamisa. Amai Mguni vanoti sokuziva kwavo muzvare kupe vakaedza nepose pavaigona kuti vagadzirisane navachamisa asi izvo zvakakona n'anga vakaona kuti zvaive nani kuti vaite aziva kwake aziva kwake.
Dzimwe nguva kana uchida kuti umirire chinhu kuti chigadzirwe uri mukati unenge uchiona kuti vanhu vauri kutaura navo naivo vari kuzvinzwisisa. Munhu ari leader anotevera gwara remusangano nerenyika, so kana isi tadza kutevera remusangano renyika acharitevedzera sei? Ende ini ibelieve kuti munhu akakudana pameeting akanoicheya iwe usingabvumirani nekuti akucheye okudana woenda unogara kupo iyai ndosing that person you are saying wavhuma kuti ndiye. If you don't agree with something you don't attend that meeting because you are not endorsing it.
Mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vadidmas dewa vanoti kunyange hazvo muzvare kupe vaive nechikonzero chakakodzera chekuita zvavakaita zvaive zvine ungwaru kuti varambe vakabatana navachamisa.
Mupolitics yemuzimbabwe zvinhu zviri pamurayiro kwazviri pamutemo handizvo zvine basa. Chine basa inhamba huru yevanhu, you must go kune vanhu. Saka vanhu vakakurumidza kuona sokuti generation inonachamiswa ndoingagona kuunza change. Zvandinobva ndazoona kuti vosamai vechikuru emadali figa akanga aine history inorondo zvikuru yekumira nebato aifanira kuzoextenda rudo rwake rwechiamai akaramba arimo mumusangano vakabatana kusvika parinhasi so that zvaita rwana tsvangirai ziya kuti united we stand divided we fall. Ndosvangadai akangoita angoti vana uyai tiite chinhu chimwe chete tifambe gwara rimwe chete.
Vade vavanoti zvakaitika kuna muzvare kupe muyanzaniso wezvagara zvichiitika kuvanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tikatarisa even kusimuka kwakaita Mai Mujuru mubato reZANU-PF vanhurume vanga vari behind. Kune vamwe vanhukadzi vaitodhezeka kuti vange vachisimuka kuenda pauvp asi zvaitorera kuti pange paina Solomon Mujuru murume wacho vamugabe vachisapota kuti Mai Mujuru vaende pachigaro. Ndo zvimwe chete zvezvakare tikatarisa nguva yakazosimuka chokuzanikupe kuti vaite pachigaro cheuvp tsvangirai achiri mupenyu. Vakasimuka panguva yekuti pamwe madzimai akanga ashodhizevha anga ine history chaiyo yebato rakadzama akafanana nemukadzi anonzi Comrade Lucia Matibenga, vanatishadi Stevenson, vana Pauline Mpariwa, but havarangu vachiwana zvigaro izvi.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti dai MDCT yakanyatsotevedzera bumbiro rayo remitemo zvaive pachena kuti muzvare kupe semutevedzeri wekutanga wavatsvangirai ndivo vaifanirwa kusanobata matomo mushure mekushaya kwavatsvangirai pozoita extraordinary congress mukati megore rimwe chete sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri iro rakavandudzwa muna 2014. Muzvare kupe vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa uye vane vana vatatu. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.